Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu zvita 19/2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Paramende yotarisirwa kuzeya zviri mugwaro rekomishen yavaHalema Mohlante. Dare remakurukota rinoti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vacharamba vachiita nhaurirano navanachiremba vari kuramwa mabasa. South Africa inoburitsa gwaro rekuti mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasungwe zvitevera kukuvadza kwavakaita imwe tsvarakadenga yemunyika iyi Gabriela Angels gore rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Paramende iri kutarisirwa kuzeya zvakabuda muongororo yemhirizhonga yakaitika mushure mesarudzo zviri mugwaro rekomishen yaitungamirwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKhalema Mohlante. Izvi zvinotevera chikumbiro chaitwa nenhengo dzeMDC mudare reParamende. Goodwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri rakaburiswa kune veruzhinji nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro zvichitevera ongororo yakaitwa necommission yavaMohlante. Mumiriri wembizo muNational Assembly vaSettlement Chikwinya veMDC vaudza mutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda kuti zvakakosha kuti zvakabuda muongororo iyi zvizeiwe nedare iri sezvo zvine chekuita nedare iri pamwe nekushandurwa kwemimwe mitemo yakaita sewesarudzo.
Makaona zvakare pachinzi Zeki inofanira kunge ine mamwe masimba ainenge inawo ekuti inge ichikwanisa kunge ichianounsa maelections munguva pfupi-pfupi zvinova zvisingakonzeri mhirizhonga. Kugadzirisa kwemutemo ikoko kunoitwa muparliament. Saka ndosaka maona nhasi takumbira speaker kuti vaudze Minister of Justice and Parliamentary Legal Affairs vaZiyambi Ziyambi kuti vachiunza tebho iyoyo zviri pamutemo muparliament tobva tataura nezvayo tobva nemaresolutions edu.
Gurukota rezvemutemo neparamende vaZiyambi Ziyambi vati hapana chakaipa panyaya yavachikwinya uye vachapinza gwaro iri mudariro pachabva dare iri kuzororo pakati pandira gore rinouya. Vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaProsper Museami vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzizeye gwaro iri nekuti pane zvimwe zvisina kujekeswa mukati maro.
Tisusu maonero edu tinotoona kuti Mohlante Commission kudaidzwa kwevanhu ava kubva kunze kwenyika kuuya kunogara munomu vachigara paMikos Hotel Presidential Suite papasina kana chikonzero chekuita izvo nokuti zvinhu zvese zviri pachena. Saka Parliament isusu seMDC Alliance ndo zvinhu zvatichange tichiburitsa pachena matambudziko aripo chii chatinotarisira uyezve chii chakakanganiswa and nekuti sei tichidaro kuti zvinhu zvakakanganiswa neapa neapa neapa.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vati kunyange paramende ikazeya gwaro iri hazvina zvazvinobatsira nekuti mabhiri ese anobva kumutungamiri wenyika. Vati zviri kuna vaMnangagwa kutevedza zvakataurwa navaMohlante necommission yavo.
Simba rokutonga nyika rinobva muexecutive endi kuexecutive ndokunobva mabhills achizouya kuparamend. Kana vaMnangagwa achida kuti munyika miite shanduko achitaura nezvemareforms munyika ndo vanofanira kutora ripoti yayo vochiona kuti zvabuda muripoti iyi tozviimplimenda sei by amending my laws to be in line with my recommendations akataurwa nani navaMohlante. But ini ndiri kuti hazvigoneki nokuti zanu takabvisa vamugabe chete asati na kutisa maitirayo.
Asimuta uriwe crisis in Zimbabwe coalition vatavani moyo vatijaka kosha kutiparamende yongororo gwaro iri nekuona kuti mutungamiri wenyika atevedza zviri mugwaro iri. Zvichakadai nengo dzeparamende dzeMDC dzaramba kutambira mifananidzo kana kuti maportraits emutungamiri wenyika adzapiwa neparamende pamwe nemakadhi eChristmas anonzi abva kumahofisi emutungamiri wenyika. Vamutseya mivaudza Studio 7 kuti havana chikonzero chekutora mifananidzo iyi nokuti bato ravo haritori vamunangagwa semutungamiri wenyika yeZimbabwe.
Saka hatitarisiri kuti zvinhu zvingaitika mupati yedu, ende hazvisi zvakaitika. Maportrait acho hatitori, maChristmas cards hatitori. Tinozokurudzira hedu vanenge vachida kuita recycle yemapepa kuti vave vakolekte mapepa acho vaita recycle, zvisinze zviri environment friendly, kubatsira nyika yedu kuti tisaparadza nyika nemapepa.
Vachikwinya vatiwo kunyange dai vaida kutora mifananidzo iyi havana kwekuiisa nekuti ivo senhengo dzeparamende dzese havana mahofisi kana kuti maconstituents office munzvimbo dzavanomirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare remakurukota rinoti rabvumirana kuti varimi vanodarika mazana mashanu vabviswe mumapurazi avakazvigarisa pasi zvisiri pamutemo. Panguva iyo dare iri radomawo zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashaura nevatori venhau zvitevera musangano wedare remakurukota ehurumende wakaitwa nezuro uyo waiva musangano wekupedzisira wegore rino wedare iri. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vati dare remakurukota rakabvumirana kuti varimi ava vabve mumapurazi avakazvigarisa zviri kunze kwemutemo paiitwa chirongwa chekugovera vanhu vatema minda. Izvi zvatsinirwa negurukota rinoona nezvekurima pamwe nekugariswa kwevanhu patsva vaParents Shiri.
Pane vanhu vakanozvigadzika vega munzvimbo dzekurima kunyanya kumapurazi, vane chitsama vanhu vacho. Pamazuva zana atiri ano atiri kumhanyisa zvirongwa zvehurumende, chimwe chinangwa chedu kuona kuti vabviswa vaenda kwavanofanirwa kunge vari.
Vashiri vati sehurumende havana kwekuendesa varimi ava kana vachinge vavabvisa muminda yavari kurima pari zvino.
Vamwe vari kubvunza kuti vanoendepi, vanoenda kwavakabva, hapana munhu asina kwaakabva. Vamwe vari kuzoti kuvanopiwa rubatsiro rwei, isu hatina rubatsiro rwatikupa kasi kune Department of Social Services, kana paine ane zvamunetsa anoenda ikoko.
Danho riri kuda kutorwa nehurumende iri rashorwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Munyori mukuru mubato iri vaDouglas Mwonzora vati zviri kuitwa nehurumende izvi zvinoburitsa pachena kuti chirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva chakaitwa zvisina kurongeka. VaMwonzora vati chingadai chaitwa nehurumende kutorera mapurazi vakuru vakuru muhurumende avo vane mapurazi anodarika rimwe chete pamunhu ega ega.
Hurumende payakaita chirongwa ichi yakaregera vanhu vachingopinda muminda zviri zvematokerwo enyika. Vanhu vaipiwa land vanga vari vanhu vaingopiwa nekuti vaitsigira bato reZANU PF chete. Asi chokwadi chiripo ndechokuti vanhu vazhinji vakubviswa muminda imomo nehurumende yakare iyo, zvichireva kuti hurumende iyi haina vanhu pamwoyo payo. Kuri kunzi kune vanhu 500 vakaiswa zviri kusiri pamutemo, asi zvavasiri kutaura vavehurumende inyaya yokuti ko avo vane mapuraza akawanda, amashefu makuru makuru ane mapuraza akawanda haana kubatwa batwa nenyaya iyi. Vari kubatwa batwa pase kuziva kwatiri kuita vanhu vadiki, vanhu vasina simba, vanhu vasina power rested.
Kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura pavakatora mazimba kubva kune vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe gore rapera kuti munhu ega ega anofanira kuva nepurazi rimwe chete, hapana chati chaitwa kusvika pari zvino. Amai Mutsvangwa vazivisawo kuti dare remakurukota rakabvumirana kuti vachiwenga vatungamirire nhaurirano pakati pehurumende nanachiremba vari kuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mari uye kuti vatambiriswe mari yekunze.
Hurumende iri kubatikana zvikuru nenyaya yekuti madoctors junior doctors vari pa strike, nokuti izvi zvinokonzera kuti vanhu vedu pavanorwara vachienda kumahospitals vari kutadza kuwana rubatsiro rwakakwana. naizvozvo hurumende yaita irikuita zvese zvaingagone. Munoziva kuti panyaya inetse mushonga hurumende yakaunza mushonga yakawanda zvikuru, iye zvine izvi minister wedu wehealth nechild care varikuita zvese zvakadzi nehurumende vaite, ende zuva rega rega vanofanira kuripota kuna vice president, nekuti president vakatoona kukosha kwokuti tizive zviri kuitika zuva nezuva. Hospital nehospital yakamira sei, pane madoctors mangani, pari kubatwa vanhu zvakanaka here. Ndosaka mukuru number 2 vice president vakaiswa kuti varipote kwavari. Saka kukubatikana kukosha kuupenyu hwevanhu vedu.
Pakamboramwiwa basa navana mukoti, vachiwenga vakazivisa kuti ana mukoti vese vairamwa mabasa vainge vadzingwa pabasa, izvo zvakavashoresa nevakawanda kuti vaita zvino pachisoja pazvino zvinoda nhaurirano. Zvichakadai, amai mutsvango varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau yakanangana nekuvandudzwa kwedare remakurukota, uko kwakaziviswa nemutevedzeri wavo vaEnergy Mutodi neZuro padande mutande reTwitter, uko kwavakati kungangoitwa munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
South Africa yaburitsa gwaro rekuti mudzimai wevaimbo vamutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasungwe zvitevera kukuvadza kwavakaita tsvarakadenga emuSouth Africa Gabriela Engels gore rapera. Mutauriri wemapurisa muSouth Africa vaVishnu Naidu vanoti chokwadi kuti amai Grace Mugabe vanofanira kusungwa uye vave kutsvaga rubatsiro rweInterpol. Sangano reAfriForum richimirira Engels rakaendesa nyaya yekuti amai Mugabe vasungwe muna chikunguru. Gweta reAfriForum vaViews Pies vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinofara nezvaitika, kunyange hazvo vasingagone kuunza amai Mugabe kuSouth Africa kuti vazotongwe.
He needs to be in South Africa for the warrant of arrest to be executed. Obviously we do not have extra territorial jurisdiction.
Gwaro rekusungwa kwaamai Mugabe iri rinongoshanda kana vakapinda muSouth Africa. Isu hatina simba rekuvaunza kuSouth Africa, asi senyika tine zvibvumirano nedzimwe nyika dzinokwanisa kuvabata nekuvatumira kuSouth Africa. Asi kana vakasauya kuSouth Africa, tichaona kuti tingaite sei tichitevedzera mutemo.
Nyaya yekuti amai Mugabe vasungwe yakonzera kupesana muhurumende. Vachibvunzwa nezveurongwa hwemapurisa emuSouth Africa kuti amai Mugabe vasungwe, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau. Asi mutevedzeri wavo vaEnergy Mutodi vaudza Reuters kuti havaone hurumende ichisiya amai Mugabe vachifumurwa kuburikidza nekuvasiya vachisungwa kana kuvaisa maoko emapurisa emuSouth Africa. South Africa neZimbabwe dzine chibvumirano chekupanana vasungwa. Tanonoka wande weStudio 7 abata mutauriri webazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwewo pamire hurumende.
Sehurumende yeZimbabwe hatina zvatagamuchira kubva kuSouth Africa. Tiri kungoonawo zvatongoona muzvimhepo zvandikuona kwamunoita. Kusvikira tawana zvatinenge zvabvawo kuhurumende yekuSouth Africa zvichiuya kuhurumende yeZimbabwe, tinokwanisa kutaura kuti takamira papi. Nokuti mandifonera neposition yangu, handikwanisi kutaura pfungwa dzangu. Ndinokukwanisa kutaura nezvemamiriro hurumende yandinomirira. Saka sehurumende tichangomira, kana pane vanenge vazotinyorerawo, then tozoona kuti mutemo wedu unoti kudii, tozozvifambisawo maererano nekufamba kwemutemo wedu nemurawo.
Zvikakwanisika kuitika kuti mungava vaendesa kuSouth Africa kana makumbirwa nevekuSouth Africa sekutaura kwamuri kuita?
Muchirungu tinoti hatishande namahypotheticals. Sehurumende tinotreata situation imwe neimwe nemafambiro ainenge aita. Tinomirira kana tikagamuchira tsamba, tozoona tsamba yacho inoti kudii. Pane sokuziva kwenyu munyaya dzeextradition kune long process inofanira kuitwa. Tinochaona kana kune vatinyorera. Kana vatinyorera ndopatichaona kuti position yegovernment yakamira sei. Pari zvino hapana position yegovernment yatombotaura nezvenyaya iyoyo.
Avo vanga vari mutauriri webasi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari paRunare muHarare, natanonoka wande weStudio 7.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuMadagascar vari kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika iri kudzokororwa kana kuti run off pakati pevaimbova mutungamiri wenyika iyi vari Makarasuo Nane vaAndry Rajoelina navaMark Ravalomanana. Mutauriri webazi rezvekunze kwenyika muChina anoti America inofanira kufunga zvakadzama pamusoro pemashoko ayakataura mazuva mashoma apfuura nezvekudyidzana kwenyika mbiri idzi uye kudyidzana kweChina neAfrica. Chipangamazano mune zvekuchengetedzwa kweAmerica vaJohn Bolton svondo rapera vakashoropodza China nekuwedzera kwayo mashandiro ayo muAfrica. Bato reZANU-PF rabuda neurongwa hwekukwezva vari kunze kwenyika kuitira kuti vadzoke kumusha kuzobatsira mukusimudzira nyika. Izvi zvinonzi zvakawiriranwa kumusangano webato iri wakaitirwa kuEskodini kumatebeland South mukupera kwesvondo. Sachigaro weZANU-PF mudunhu reUK vaMarshall Gore vanoti bato ravo richishanda nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekutengeserana rakabuda neurongwa hwekuti pavhurwe maofisi anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kumizinda iri kuAmerica, Britain neSouth Africa kuitira kurerutsira vari kunze ava kuti zvivaitire nyore pakudyidzana kwavo nehurumende. Vagore vanotiwo bazi rekudyidzana nedzimwe nyika richaongorora zvakare mutemo unobata vari kunze kwenyika weDiaspora Policy kuitira kuti zvichemo zvevana veZimbabwe vari kunze kwenyika zvitorerwe matano nehurumende. Zvizvarwa zvenyika zvakawanda zviri kunze kwenyika zvinoti zvinoda kwazvo kushanda pamwe chete nehurumende kumusha, asi iyo hurumende inofanirawo kucherechedza nekuremekedzera kodzero dzavo nekuburikidza nekutambira zvichemo zvavo zvinosanganisira kukwanisawo kuvhota. Muchikamu chedu chatinotaura nekutarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navagore pamusoro penyaya iyi.
Kwakaitwa zvisungo zvakawanda zvediaspora. Kwakaitwa chitsidzo chekuti diaspora inofanira kubatsira kudevelopa nyika, kuvandudza nyika, ichiparticipeta nemadifferent consortiums ainawo ari kusetwa, ichishanda neministry of foreign affairs ndiyo iri kugadzira maclusters mamwe anozova achisapota kuti vana vediaspora vada kubatsira zvisavanetsa pavanouya vachida kutaura nehurumende. Saka pane maprograms akawanda kulonchwa ediaspora ari kubva kuministry yeforeign affairs trade achazoita kuti kumaforeign missions mazhinji tinokutanga kuamerica neuk nesouth africa kuti kuchange kwava nemadiaspora desk anenge achibatsira kuti vediaspora vada kuuya kuzobatsira munyika zvireruke. Ende uyezve ministry of foreign affairs iri kureviewa diaspora policy yakanga yagara iripo, bumbiro ranga riripo racho, kuti rikwanise kuve senge raku bata vazhinji rakamboitwa kudhara ranga risina kubata vazhinji.
Chikuru chinodiwa nevana veZimbabwe vari kunze vagore inyaya yekubvumidzwa kuvhota. Inyaya yakabatwawo here?
Nyaya yekuvhota inyaya yagara iripo, asi ezvino izvi handidi kunyeperai. Takatarisana nekuvaka nyika neupfumi hwenyika kuti uende pamberi. Kuvhota hongu kune basa, asi chikuru kuvandudza upfumi hwenyika kuti diaspora yabatsira here zvairi kukwanisa kuti zviitike. Yes, the economy ndiyo inouya first, politics dzinozotevera mumashure, but economy taiisa pamberi. Saka the priority iripo ezvino izvo ndeizvozvo zvokuti tikwanise kuita sei kunge tichitaura nyaya idzi. Nyaya dzekuvhota inyaya dzichaenda kuparamendi, ndokwadzinonotaurwa ikoko.
Sebato, pane hurongwa here hwekuumba dunhu rediaspora kana yatingati diaspora province?
Pakataurwa hurongwa ihwoyo mustate of the party thematic committee, yakataura ikakurudzira kuti bato ngaritarise tiongorore kuti nyaya iyi ingaitwe sei. Saka ndinoda kuti nditi ndinoda kutenda kuti nyaya iyi yakutaurwa manje, zvireva kuti yakunzi no ngai ongororwe kuti zvioneke kuti kana ichiitika yoitwa sei uyezve isuwo madiaspora tikanzi titauriranewo futi pachedu kuti kana nhau iyi ichizoitwa ichizoiswa mudare rokunzi iitike isusuwo mafungiro edu akaita sei saka ubato rakatibvunzawo isusu kuti imimi mbotauriranaiwo kuti muzoziva kuti kana zvazoitika muda kuti zvishandewo zvakaita sei saka ngationeranai pamwe chete saka iye zvino ndinoda kudayira kuti tiri panguva yekuti tichionana pamwe chete ndokutaurawo nemadiaspora ari kusouth africa tikataurawo nevamwe vangu vabva kuna tanzania tikakurukura tichataurawo nevangu vari kuamerica tokurukurawo ikoko
asi imiwo semumwe anogarawo kunze kwenyika mune tarisiro here yekuona vanhu vachitambira kurudziro zvikuru vane unyanzvi kuti vadzoke kumusha kunoumba nyika tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu
ndinoda kukurudzira zvikuru kuti vanhu vane zvavanogona kuita especially vakadzidza nekufunda zvepamusorosoro kuti mukana utoripo
avo vanga vari sachigaro wezanupf mudunhu reunited kingdom vamasha ogore vari parunare kuchinoi najonga kandemiri westudio 7 mukuru wesangano revatungamiri vemabhizimisi kana kuti CEO Africa Roundtable vaozo bina vanoti dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari rave kukanganisa zvakanyanya nyaya dzekuita mabhizimisi sezvo vave kupedza nguva yakawanda vachitsvaga mafuta kumagaraji vedzimotokari vataura nestudio 7 vati havasi kubvumidzwa kutenga mafuta edzimotokari akawanda panguva imwe chete vamwe vari kupomerawo vemagaraji mhosva yekuita zviori nekuda mari yechioko muhomwe gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Joram Gumbo vanoti bazi ravo riri kutatarika kuwana mari yekunze kubva kubhanga guru renyika reRBZ kuti vatenge mafuta aya gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vanotiwo mari yacho yawandirwa nezviri kuda kuitwa zvinosanganisira kutenga mishonga yekuendesa kuzvipatara nezvimwe asi vachiti hurumende haina mari iyi mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Vabina.
Mamiriro akaita zvinhu munyika kwenguva ino zviri kukanganisa kaitiro kedu kemabasa kakati kurei zvaakutotaridza kuti vanhu vemabhizimisi vaakutora nguva yakati wandei vachitenderera nekutsvaga mafuta ekushandisa izvozvi kuna vanoita matransport nguva dzakawanda dzemota dzekuti dzifambe dzichiindisa zvinhu kunzvimbo dziri kupera nokuti nguva mota dzakawanda dzinenge dziri mumutsara dzekutsvaga mafuta ekufambisa saka nepachirungu tinoti productive time yedu yose yaakukanganisika nekunge tichitsvagana nemafuta iwayo ekutiite mabasa uyezve zvinenge zvaakutoenda pakuti zvichakanganisazve iro zororo ratatarisana naro rekisimusi negore dzvai vanhu vakawanda vanofamba vacharega kunyanya kufamba kuenda kunzvimbo dzavanga vachida kunyatsoenda chaizvo nenyaya yekuti kuri kushayikwa mafuta mozotarisazve kuti izvo kune vaenzi vanouya muno vanenge vauya vaine nguva shoma vanoda kuti vaonewo vedu vekudiaspora vachiona hama dzavo zvichakanganisazve kufamba kwavachaita munzvimbo zvichizoenda mberi nenzvimbo dzekudini dzekufara tine nzvimbo dzedu dzinana Victoria Falls tine nzvimbo dzedu dzinana Great Zimbabwe vanhu vakawanda vane nguva yakadai yekuti vanga vachifamba nekuti ndonguva yezorora asi ndiri kuona zvichakanganisika izvozvo
asi imiwo sevemabhizimisi muri kumbotaurawo here nehurumende nezvedambudziko iri
tinotaura asi kana nyika isina kapasiti isina ino kaitiro kekuti vaite kuti vakwanise kugadzirisa zvinenge zvakangovaomera izvozvi chakanyanya kukura ndechekuti hatina mari yekunze mari yekunze tinokwanisa kuiona chete kana tichinge tagadzira zvinhu zvatinotengesa kunze ndochekutanga kana kuti vanoseenza kunze vari vemuno muzimbabwe vachiunza mari dzavo vanonzi diaspora ndokechipiri kana kuti vaya vatinoshanda navo vanobatsira munzvimbo dzakasiyana siyana anonzi madhona saka kana mari idzodzo dzisiri kuuya nyika inoramba yakaomerwa nokuti mari idzodzo hapana
mukuru wesangano revatungamiri vemabhizimisi kana kuti CEO Africa Roundtable vaozo bina vachitaura vari parunare muHarare zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kugara muBotswana zvisina mapepa zvinonzi zviri kuswera zvichiita wakiti nagonzo nemapurisa emunyika iyi apo zvinenge zvichiedza kutsvaga raramo. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
VaJohn Nyamande ava vanorarama nekutakurira vanhu mabhegi panomirirwa mabhazi muGaborone, Botswana, vanoti mapurisa emuBotswana ari kuvatadzisa kuita basa ravo nemazvo sezvo ari kusunga vose vasina mvumo yekugara nekushanda muBotswana.
Matiriti emari munomwe anoti nezere kuti purisa yacho inenge ichinetsa ende kutozenza kuti izvi ndiko kunzwengananzwengana navo zvokungoti ukaita munyamawo unobva kutorwa kutodzokera. Saka hatingatii munhu angatiye kunoku anenge akasununguka kunoku kusenza munhu wakatobudisa ziso bekause anytime chino chayo. Saka zvingozongotoi situation yekuti kunyika kwedu kwakadhakwa chii tazvizo kuti kuri right hakuna munhu angamboda kugara kunoku.
Kunyange hazvo mapurisa eBotswana achiita chirongwa chekusunga vanhu vasina mvumo yekugara munyika iyi nguva ino gore rega rega, vaGilbert Maderera avo vanobva kuZimbabwe vanoti zvegore rino zvanyanya.
Ndine vana 2 ndandakatarisirwa kuti ndichaendawo Christmas kuti ndonoona vana vangu. Tichangoonawo zvatichaswiza kuti tiite tiende kumusha. Purisi iri kunetsa muno muBotswana, hatidi kunyepa ipapo. Purisi iri kunetsa zvekuti dai mapurisa avo vatiita kuti vasatipe ma30 days avanotipa aya ema90 days aya. Vatipiwo nguva yakareba kuti tikwanise kuwana nguva yekuti tsvagewo mari zvakanaka, tisingamhanyisani nemapurisa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vataran moyo avo vanobva kumasvingo vanoti mapurisa eBotswana haana tsitsi nemunhu asina mvumo yekugara munyika iyi.
This year was just a tough year for anarutsvaga mari. Mapurisa ari kunetsa, ari kunetsa ende havasi kunzwisisa zviya zvekuti nyange une mapepa nyange usina zvakangofanana isi vasina wese, saka zviri kunetsa ende zviri kunetsa because mapurisa iko zvino wese manje this time yataviriye kuti tifanire kutsvaka mari titumire zvinhu kumusha ndipo anenge akagara pauroko akadaiso kana kufamba kwacho zvaakutongonetsa, saka tishaya kuti vana vacho tovatumira sei zvinhu kumusha.
Vachikumbirisa kuti hurumende yeBotswana inzwire tsitsi avo vanozvishandira vasingabire vanhu asi vasina mvumo. Muzvare Zandisiwe Nkomo vanoti mamiriro ezvinhu asina kunaka kuZimbabwe ndiwo ari kuita kuti vanhu vakawanda vatizire kuBotswana.
Tindokumbira hurumende yeBotswana kuti tinzwirewo tsitsi sekumapepers. Tinetse too much, hatina kuuya kuzvobata, auya kuzvoshandira vanhu nenguva yakadai, tauya tokumbira kuti tishandire vana zvekristimasi, hatina kuuya kuzvoita utsinyo.
Muzvare Sibongi Nkosi kuzvayo vanotiwo hurumende yeBotswana inofanira kupa zvizvarwa zveZimbabwe mvumo yekushanda nekugara munyika iyi pachena. Vanotiwo havasi vose vanokwanisa kuwana zviuru zvitatu zvemapula semari inodiwa kuti munhu apiwe mvumo yekugara nekushanda munyika iyi.
So chichemo chedu isusu kugavhenmend yeBotswana ndeyekuti vangonzwirawo vanhu tsitsi, at least vambopawo vanhu kana mapemiti free pasina kuti vanhu havana mari. Vamwe 3000 yacho kuti airaise mari inodikwa muimmigration imari yakawanda munhu anenge asina.
Mutauriri wemapurisa muBotswana avati pekumutube vanoti mapurisa anosunga vanhu vose vasina mvumo yekugara munyika iyi panguva yezororo nokuda kwekuti umbavha huzhinji hunoitika panguva iyi. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa urongwa hweZANU PF hwekuedza kukwezva vari kunze kwenyika kuti vadzokere kumusha kunobatsira kusimudzira nyika kuburikidza neruzivo neunyanzvi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 uye vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chemangwanani naEvans Zininga na 6 AM. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Paramende yotarisirwa kuzeya zviri mugwaro rekomisheni yavakalema Mohlante. Dare remakurukota rinoti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vacharamba vachiita nhaurirano navana chiremba vari kuramwa mabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu
lezo mizo yizo ezikhangelelwa ngabantu lathi njengephathi izinto abathe xa yizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasoja adubula abantu, amasoja kadubuli abantu engatshelwanga ukuthi bedubula abantu.
Ogwalo lwe-report olumomethe impumela yophenyo lwembangela yodlakela lweHarare ngemva kokhetho lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokukhalaza kwabe-MDC.
And sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini, ngoba izinto ezifunwa ngamadoktor yimithi, izinto zokusebenza nabe operator bencedisa abantu lemali zabo.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi kunye laye. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Engels ithi amapholisa kwele South Africa esethule ugwalo lokuthi unkosikazi Grace Mugabe abotshwe ngecala lokumtshaya i-warrant of arrest. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugwalo lwe-report olumomethe okwaphuma kuphenyo lodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho lonyaka lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokuba ibandla le-MDC selikhweze lesi isikhalazo kumlawuli walelo dale umnumzana Jacob Mdenda. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC uDr. Bekithemba Mpofu uthi kunengi ibandla lakhe elikusolayo ngalolu gwalo.
Bona bathi ukuthi ngona abantu abashitayo ngamasoja. Amasoja anikwa instruction ngu-general. U-general wanika instruction ngu-minister of defense. U-minister of defense wanika instruction ngu-president. So asingakuzwisisiyo kakhulu ukuthi kanti indaba bengazitshongo bona in no uncertain terms ukuthi u-EB nguye wavumayo ukuthi abantu beshutwe. Yikho okwenzakeleyo, ungakhali report, yikho okwenzakeleyo.
Ibandla lakho lithi lifuna okumonyethwe lugwalo lolu kuxoxwe ngakho ephalamende. Libone ngani lokho kuzaguqulana?
Isaxoxa ephalamende yikho esizakukhuluma ukuthi kanti ngubani wanika infraction. It's clear ukuthi infraction yayinikwa ngu-ED. Nguye owa-appointa i-commission. So i-commission yona is not that independent.
Libe lifuna kwenziwe kuyini njengoba sesibona ukuthi i-report lay isiphumile njalo akusabuyelwa emuva.
Athe so expect ukuthi bekhulume iqiniso, but thina sasikwazi ukuthi sasabe bekhulume iqiniso ngoba abantu laba ba-appointwa ngu-ED. I-report yahamba ku-ED first. So lokho sasilakho, but ngenxa ukuthi thina umaklante labantu abadebe khona ku-commission sasibarespekta, sasicabanga ukuthi ngona kwazayenza into ezaba le integrity in it, but abazange khathesi abakhulumi ukuthi ngona ngubani ezibhathe ukuthi abantu beshute. Sonke khathesi sikwazi ukuthi ngu-ED.
Ibandla lakho lisola konke okukugwalo lolu kumbe kukhona okunye elivumelana lakho?
Not konke okukhulunyiweyo kuripoti kurongo, but ekugcineni kwezinto zonke ukuthi nxa i report ingathi kwetshu 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 isithi xa 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 into eziqakathekileyo then izinto eziqakathekileyo nezo yizo ezikhangelelwa ngabantu lathi njengephathi izinto abathiye xa 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 kizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adule abantu amasosha kadubuli abantu bengatshelwanga ukuthi bedule abantu instruction leyo iyanikwa ngu-ED so yena kavume engavuma ukuthi ngibona icala hhayi mina ngavuma ukuthi lokhu ngakwenza lathi singamkhangela ngenye indlela hhatshi ngendlela le yena afuna ukuzenza yona ukuthi ngibona ethi ye wadubula ngenxa yokuthi
lo ngu-Dr. Bekithemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli se-MDC sixoxelaye eseHarare ukusenjalo izakhamizi zakobulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo impumela yocwaningo olwenziwe ngokhulumende lokudinga imbangela yokudlakela olubulalise abantu abayisithupha ngabebutho abanye bathi ucwaningo lolu ludlalise isikhathi lemali yesizwe njalo ababoni izixwayiso ezale ikhomishini zilandelwa nguhulumende ngoba elesandla ekubulaweni kwabantu ababengahlomanga u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi akaboni uhulumende elandela izicwayiso zocwaningo.
Mina ngibona ngani vele uma sikhangela i-commission kaMkhlanthe kwakuyikuchithela uZulu weZimbabwe isikhathi lokumosha imali eyama-taxpayers. Ngenxa yokuthi uhulumende wakuleli uvele akazimiselanga ukuthi landele khonokhu okurecommendwe yi-commission impumela yi-commission. So ngibona ngani lanxa nje kulama recommendations akade angaphathisa kodwa uhulumende wakulele akazimiselanga ukukhangela impumela ye-report lokuthi yenze khonokhu okukhuthazwe yi-commission.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane lo Sithole ethi lapha uhulumende ubambe uZulu ngamehlo ngokuchala ibandla eliphikisayo.
Hayi sesidlalisiwe isikhathi sethu njengoZulu eZimbabwe le mali sichithekile kodwa sinanzelela ukuthi konokane sakhulumayo kungakafakwa i-commission ukuthi amasoja abulela abantu yikho kuphumayo ku-commission. So sibona kusiba nzima for uhulumende lo ukuthi elandele ama-recommendations afakiwe yi-commission ikakhulu ngoba ulecala nguye owathuma amasosha nguye njalo okhangelelwe ukuthi elandele izinqumo lezi ezibekwayo so kuzaba nzima for them ukuthi belandele izinqumo zonezo ngoba bavele balecala elokuthi kumele bephendule icala becasise ukuthi kwahamba njani njalo bakwenzelani ukubulala abantu njalo uma becala i-opposition siyakwazi izanu vele lomkhuba onjalo bake bakwenza ngesikhathi se-ground baform i-superzaphu lama-dissidents bakhombela kuzaphu bathole isizathu sokubulala abantu lamanje bacala i-MDC ukuze bethole isizathu sokubulala abantu abababulele
obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Njabulo Ngwenya uthi ukucalwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance kakuqondanga ukanti ababulali babonwa ngumhlaba.
Thina esikunanzelelayo lapha ikuthi i-commission le sicabangela ukuthi kulesandla esivelela ngaphandle esingathi foreign hand akade izama ukugeza uhulumende lo okhona ngoba kuyacaca ukuthi imphumela yayo le imphumela ecanduliweyo akusiyo imphumela ephathelane lobufakazi lobo obutholakeleyo akade kubuthaniswa yile i-committee singathi bekuyi-public relations program yokugeza luhulumende abonakale sengathi unguhulumende osemthethweni esingathi ngesilungu u-legitimate yikho ukubona kwethu ngoba kuyamangalisa shua ukuthi umuntu abantu badutshulwe umhlaba wonke ukhangele ukuthi ngubani odubulayo kodwa kuphume nje sokungathi sokugconwa abanye abantu kungasagconwa lapha abayibo abenze lobo bubi.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uchaze uhulumende njengomuntu obalekela icala.
Lapha namna ngokubona kwama kulanto abayilo kuza kuvala nje amacala abo ukuthi bazenza abantu abaright kodwa bona into abayenzayo vele beyibona ukuthi irongo bazama ukusecure bona bodwa nje ukuthi into abayenzayo ibe ngani bona bayayilandelela kodwa akulanto vele ezathutha abazayenza iphumelele kuyathula kuyalala kuthulwe kunjalo.
Impumela yocwaningo isolwe ngabantu abaningi bethi ababone uhulumende elandela iziqondiso ngoba nguye olecala lokubulala abantu ababengahlomanga njalo nguye osembusweni. Kube nelinye ihlekana elithi i-commission le iqhube umsebenzi wayo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi laye. UMavis Kamausethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lethathele izindaba ngokuvunyelenwe edale labaphathintambo, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa uveze ukuba bavumelene ukuba umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo asebenzisane lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ukulungisisa udaba oseluhluphile lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
It's not like the VP is the one who is going to be negotiating with the doctors. That's, but we've said the Minister of Health.
Loko akutsho ukuba uVice President nguye ozakube exoxisana lalabo dokotela. Esikuthoyo thina ukuthi umphathintambo ngogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana nguye ozakube esazisa uVice President Chiwenga nsuku zonke ukuthi zihamba kanjani lezo ngxoxo.
Umnumzana Lizwe Todlana isakhamuzi seHarare ngomunye wabasola kakhulu leli nyathelo lokukhetha uChiwenga ukuthi akhulumisane labodokotela.
Ngoba okufunakalayo laphana into elula kakhulu ngoba amadoktor afuna ikholo elihambelana lempilo ekhona kathesi lati sonke abasebenzayo sifuna ikholo elihambelana la okwenzakala kathesi. Okwesibili okwemithi kumele imithi ibe khona esibhedlela.
Uthi ukunika uChiwenga lowo msebenzi yikuphosisa nxa kukhangelwa imbali yakhe esikhathini sangemuva ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi.
Kanti kungaba njani ukuthi yena uVice President simazi ngokwakhe ezixotsha amanesi esenzeni sekukwethusela kuphela amadoktha ngunxabe embona babe sithini uzasitshaya uzasixotsha uzasenzani.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona Dibidi uthi ukukhethwa kukaChiwenga ukukhokhela ekukhulumisaneni labodokotela abakhalala umsebenzi kuliphutha elikhulu.
Khathesi sikhuluma nje so sabe singezwa ukuthi esibhedlela ba-expectani ngoba kulesikhathi babanjwa ngendlela engayisiyo kwathiwa nathi ngeke emsebenzini sokumele ukuthi u-apply ukuthi ukuze uphenduke emsebenzini and sebemnike lowo mlandu ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini ngoba izinto ezifunakala ezifunwa ngamadoktor yimithi, izinto zokusebenza nxabe operator bencedisa abantu le mali zabo. So ukuthi yena uzabancedisa njani khona lavala amanzi sisi.
Unkosikazi Mtshwangwa uphinde wazisa ngolunye udaba abaluvumelane njengedale labaphathintambo lokuba baxotshwe abahlezi ngaphandle komthetho emaplazini. Umphathintambo ogatsha olubona ngezomhlabathi lezokulima uretired Air Marshal Parents Shiri uchasisa kabanzi phezu kwalolu daba.
We have identified where they are and we are proceeding with the evictions. As to what will happen to them,
sesisazi lapho bakhona laba bantu njalo siyaphambili ngohlelo lokubasusa. Ukuthi kuyini okuzenzakala kibo sikhangelele ukuthi bazobuyela lapho abavela khona. Silohlangothi lwe-social warfare oluzabasiza nxa laba bantu bethe bahlangana lenkinga.
uThodlana ulisole kakhulu leli nyathelo lokususa ababikwa behlezi emaplazini okungekho emthethweni.
But abakhona sibili abahlezi ezindaweni abahlaziswa yibona ababusayo abasunzibi banje banje ababanjwa yibona ababengela abantu. Khonoko angikholi licebo elibi ukuthi bebakhiphe, but ngibona kumele kube kulinganiswe ukuthi umuntu wonke nxa wayenjalo laye kaphume, kungakhethi ukuthi umuntu bani ophumayo khonapho.
Okunye kokuvunyelenwe kulo mhlangano owenziwa ngolwesibili maviki wonke wequla labaphathi ntambo, unkosikazi Mtshwangwa utshela intatheli izindaba ukuba kubalisa uguqulwa womthetho olawula ngezemfundo elizweni okuzosiza ukuthuthukisa uhlangothi lwababalisi abafundisa izifundo zesayensi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umthethwandaba kamanje eHarare usukhulule ababalisi ababotshwe izolo ntambama eRowa bephakathi kokutshengisela ngokufola. Usithi akulabufakazi obeneleyo obukhomba ukuthi kulecala abalidalayo. Ababalisi laba abangamalunga enhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bebefola besuka eMutare besiya eHarare, njalo bebekhangelelwe ukuthi namhla bazafika bethulele umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube izikhalazo zabo. Ababalisi laba abafuna ukuholiswa ngemali yedola leMelika bake babotshwa ngomgqibelo odluleyo besematsheka, kodwa abakhululwa ngumthethwandaba weMarondera ngesizathu esifanayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale emthethwandaba namhla, sixoxele siphathamandla se-ARTUZ unkosazana Catherine Jubani.
Siwinile ikhesi yangikhona bekuthiwe ibheyili, so umejistrate uophozile ibheyili le-rimandi layo futhi wayi-opposa, so we've been acquitted of all charges. Ibheyili kade kuthiwe $50 per person, sobekuthiwe each muntu uzabhadala $14. Phiwe kuthiwe khona simatshe singazange sithole imvumo emapholiseni, kuthiwe kasidliwanga amapholisa. Okwesi-2 bakhulume kakhulu nge-disorderly conduct, so yikho kade sitshajwa ngakho khonokho.
Izizathu zokulahlela kathana icala lokunye bathe kuyini?
Kuselakakazi okugcweleyo ngedate okutholakeleyo ukuthi besizihambela peacefully ukuweva amaplakada ukuthiwa libhana asilocala, njalo besihamba kuhle eceleni komgwaqo ngoba i-state sona besesithi thina besihamba sibhlokhe umgwaqo si-interfere labantu abahamba umgwaqo. I-defense yethu isikhulumile ecourt kwasikakalishayi thina kasicala. Yonke into kade sisemthethweni. I-Amalgamated Rural Teachers Union is a registered trade union. I-trade union esemthethweni elezincwadi zayo eziphilile.
Thibe likhangelele ukufika namuhla eHarare, ligqiba uhlelo lwenu lokufola lisuka eMutare, seliza kwenzani kathesi?
The Secretary General esithi kuza kuba le-press conference kusasa. So ku-press conference ikho uzakhunywa khona-ke i-way forward. Kodwa ukuqhubeka, hayi siyaqhubeka, asibuyele emuva.
Kodwa esitokisini lilele kuhle yini izolo?
Hayi, asilalanga kuhle, amasela angcolile, kuyanuka. Silele kabuhlungu, sebilele imbubo, ziyanuka. Njengabafana bebe-crowded kakhulu. Thina silele nje kukhorido, kodwa hayi bengamiyananga. Kule miya kungcolile, kuyanuka. Amathoyilethi akhona ayanuka.
Lo nkosazana Catherine Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ sixoxela eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende uzaqhuba inhlelo zokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziphenduke ekhaya zizovuselela ilizwe. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni waleli bandla omkhulu oqhutshelwe esigodini ngempelaviki. Leli bandla lithi uhlelo lolu kumele luqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eMelika kanye lakwele Bhilithani. Kambe lungaphumelela yini lolu hlelo? Untungameli Nkomo oxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda.
Udubona ukhona ngalokuthi izalo nxa engazama ukwenza lokho, abantu abaningi ikakhulu iy'ngcweti abafundileyo badishwa ukuthi bacabanga ukuthi bangathemba yini izanu, njalo basuka kulezi ndawo ezithiza abakuzo bezolanda ubudlwangudlwango bona okuthi lamafutha afana lepetrol katholakali. Kanti zanu nxa kuyikuthi abantu abakudiaspora ibaqhakathekisa kungani ingabanikanga ilungelo lokuvota, ngibona ngani khonapho yikho lapho eyavele yaphambanisa khona esibangeni esikhulu okokuthi kuzaba nzima ukuthi abantu beZimbabwe abasemazweni ale democracy batholakale begela kwele Zimbabwe ngoba behugwa iZanu PF. Ngibona ngani izifiso zikamukela lezi kuphela, iZanu yazi ukuthi kakula muntu oyithemba, njalo abantu abakudiaspora bathanda into legitimate, into ezithembakalayo, into ezibonakalayo ukuthi kusasa yazo ingaphi. IZANU ngeke ithembise lokho, njalo siyehluleke kakhulu. Lo president weZANU first secretary ukhanya umuntu obusilizwe ngodlame kuphela.
Mhlawumbe njengoba besithe sebezabaqakathekisa abantu abakudiaspora, engxenye sebezabavumela ukubana bavote besemazweni abakuwo.
Kutsho ukuthi phela lolo hlelo luyabe seluhlelo oluzamele ukuthi uqale kuwe ukhetho, abantu laba beZimbabwe bese bethemba ukuthi iZANU ingabe izimisele ngempela ukwenza izinto eziqondileyo loba izinto zangkhona zingenza ukuthi yona ingaphumeleli kudaba lokhetho. Ngoba phela kumgceke ukuthi abantu beZimbabwe abangaphandle kwamanye amazwe ngabantu abasebejwayele njalo asebefuna ukuthi iZimbabwe ibele democracy.
Kuyini kahle kahle okungenziwa nguhulumende okungenza uhlelo lwabo lolu luphumelela okungahuga mpela abakwamanye amazwe?
Into enhle ukuthi uhulumende weZANU bethole umkhokheli webandla leMDC okhaliphileyo njalo esingamthi ngesilungu istatement obethena angabancedisa nxa kungakhuliswana ngendlela yokuthi kungalungiswa njani into ezithize eziqakathekileyo ezifana nokuvumelana ngendaba yamavoti abantu abakudiaspora. Ngibona ngani bangalandela uhlelo lukapresident Nelson Chamisa abalulukwayo olule 5 points, bangafika esibangeni sokuthi bazithole mhlawumbe sebesenelisa ukutshenjwa ngabantu beZimbabwe nomhlaba wonke jikelele loZulu. Into ezifana le-commission of inquiry leyo abayenzileyo kwabhalwa iripoti engaqondakaliyo ngazenza ukuthi abantu abaningi bakholwe indlela iZANU ezama ukuphatha ngayo ukubuswa kwelizwe.
Lo ngu-Dr. Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo yabe bandla leZANU PF yokukhanga izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi ziphindele ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu baseMadagascar abaphindele ukuyavota ukukhetha umongameli ngemva kokwehluleka ukuthola unqobe ngesilinganiso esikhulu ukukhetho olwenziwe ngolwezi phakathi kuka-Andry Rajoelina noMark Ravalomanana. Esethula iziqondiso zokusebenzelana lamanye amazwe awezekazi le-Afrika, umcebisi omkhulu kulobo budlelwano lelemelika uNational Security Advisor John Bolton ubike ukuba ele China yisitha esikhulu esilakho ukuphazamisa ubudlelwano beMelika lamanye amazwe alelo zwekazi. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa nyakenye ithi amapholisa asethule ugwalo lokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala, i-warrant of arrest. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Embikweni awethulele abezindaba kwele South Africa, umtshutshisi ozimeleyo enhlanganisweni ye-AfriForum umnumzana Harry Nail uthe lokhu kutsho ukuthi unkosikazi Mugabe uzabotshwa angaligquba kwele South Africa.
That is what happens if there's a warrant of arrest issued. But further than that, they presume there will be no process of...
Lokhu yikho okwenzakalayo nxa kukhutshwe i-warrant of arrest. Kodwa ngaphezu kwalokhu sikhangelele ukuthi kuzaqala uhlelo lokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi athumele unkosikazi Mugabe ngapha kwele South Africa azothonisiswa. kufanele ngikholwe ukuthi uhulumende weZimbabwe uza kwenza lokho okufanele akwenze.
Ukukhitshwa kwalincwadi ukuthi uNkosikazi Mugabe abotshwe sokumukelwe ngabaningi kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi lokhu kufanele kube isifundo esikhulu kunkokheli zonke zeZimbabwe.
Uyasuka lapho osuka khona ebuye ezoganga elizweni labanye abantu ngikudelela abanye abantu ilizwe lelo lomthetho walelo lizwe. So mina ngithi benze kahle impela Afroforum yavuselela la macala yenza ukuthi warrant of arrest platform akabotshwe lomama kwenzele kube yisifundo kwabanye abantu ukuthi abantu besifazane bengahlukunyezwa.
Kodwa-ke esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uyaphikisana lenyathelo lokubopha uNkosikazi Mugabe esithi isenzo nje se-AfriForum sokufuna ukujezisa uMnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe ngokuthathela abamhlophe amaplazi eZimbabwe ngesikhathi esabusa.
Abayenze kodwa ngibona ngathi is a waste of time. Akekho umuntu ozovuma ukumela ngoba inzondo ekhona basaselayo vele kakhulu kuMgabe ngoba wabathathela amaplazi so basafuna ukuziphindisela le nto. Okuthi vele angibona ukuthi even i-government angibona ukuthi ingabuya ibasekele ngaleyo nto yabo leyo. Bazalokhu beyanje bebhadala izimanana kodwa nje into iyaphelela emoyeni le.
Kodwa-ke uNkosazana Mesibundla uthi kufanele wonke umuntu ohlukumeze abesifazane ajeziswe ungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Injabulo yami mina ilapho ekuthenini asingavumelini owesifazana ehlukumeze owesifazana ngesizathu sokuthi maybe ulamandla ule power. Nxa kuyikuthi wayezivikela njengoba etsho kutsho ukuthi iqiniso lizavela. Nxa lakhona kuyikuthi wayemhlukumeza udade kutsho ukuthi lakhona iqiniso kumele livele ajeze okumele ajeze.
UNkosikazi Mugabe uchaye uNkosazana Angels Nyakenye ngesikhathi emfica elamadodana akhe kwenye hotela eSandton eJohannesburg. Kunsukwane esanda kwedlula uNkosazana Angels uvulela omunye wamadodana kamnumzana Mugabe icala isithi yena labangane bakhe bayamhlukumeza ngokumlandelela bezama ukuthi kwesulwe icala lokumangalela unina. Ngimelisa 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Wayengumdlali wenguqu uRonald Kitiza Sibanda uthi abadlali asebathatha umhlala phansi kumele bengalahlelwa khatshana ukuze bechathekele abasakhulayo ulwazi abalalo. Intathezi indaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali bomdlalo wenguqu asebathatha umhlala phansi bahlangane enkundleni eluveve esedolobheni lakobulawayo ensukwini ezedlulileyo lapho kudibane khona iqembu ebelibunjwa ngabadlali abaphuma edolobheni lakobulawayo kanye lelinye ebelibunjwa ngabadlali abakade bevela esikodlweni iHarare. Inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe yebiqoqela umdlalo njengendlela yokukhuthaza ukuba abadlali asebathatha umhlala phansi bemanyane ukuze benelise ukuba bephathisane lapho nxa sebethe babhekana lenkinga abahlangana lazo empilweni. Wayengumdlali weqembu lesizwe wadlalela njalo amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, amaZulu kanye leDynamos. URonald Kitiza Sibanda utshele intatheli zindaba yokupheleni komdlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba bephathise ekulolongeni abadlali abasakhulayo ukuze babe ngabadlali abalohlonzi.
Ngithabile kakhulu ngoba sibonene labantu abagcina kudala oGilbert boni lokho befithi njani. Ha siyabathatha sibafake kuma-national teams structures bencedise ama-coaches ethu njengoba singahlohli. Eqinisweni ngakutshela into eyenzakele ngiphuma lapha enkundleni uzamangala. Ngithe ngiphuma ngabona abafana abadlala ama-juniors kabiya bangigijimela bathi coach sifundile. So kutshengisa ukuthi kule nto engiyenzileyo abayifundileyo. I hope lami ngathola isikhathi lami njengomuntu webharomele ngembavakatshela fana labe practice bancedincedhe lapha engcedhi kakhulu yakuncedisa abantwana ngoba ngabethu ekuqineni sincedisa ilizwe lethu lathi ngxe singaba lebhorela ingcono phambilini.
Umongameli wenhlanganiso yefaza uDesmond Maringwa ukhuthaze inkokheli zamaqembu baziqhathe abadlali asebathatha umhlala phansi esithi miningi imisebenzi abangayenza engasiyo yokuqoqetsha. Abanye abadlali abaphatheke kulo mdlalo oqhutshwe ngempela viki edluleyo ngababalisa uThiri Waviris Thole, uDominic Stole, uPhilip Jambaya, uGolding Dube, uDaisy Kapenya, uBruce Chuma, uJoel Lupahla, uHebert Dick, uGift Lunga Senior, uCesar Dube, uCesar Mkhoza, uChipo Toto, uEfrem Mazarura, uPhilip Stole, uJustice Majavi, uBrighton Tuwaya, uGilbert Mushanga Jike, uAshley Rambane Pasi, kanye loDavid Sengu. Kukhangelelwa ukuba ekuqaleni komnyaka ozayo iqembu lakobulawayo kube yilo elizavakatshela esikolweni iHarare. ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.